Ini ndini Tanuno Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro ndichiti heino misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu zvita 12/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti bato ravo harisi kuzoumba hurumende yomubatanidzwa nebato reMDC, vachiti hurumende yavo yakazvipira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotikari pamwe nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vanoti munyika munofanirwa kuva nekutaurirana zvikuru pakati peZANU-PF neMDC kuitira kuti nyika ienderere mberi. Muteveteri wasachigaro weMDC vatendai biti vapiwa gwaro ravo rekufambisa pamwe nemagwaro emba yavo mushure mekunge dare ratambira chikumbiro chavo chekuti varerutsirwe zvavakatarirwa kuita apo mhosva yavo inenge ichitongwa mumatare. Vagari vekuChipinge voendesa kambani yeGreen Fuels kumatare vachiti kambani iyi haifaniri kuvatorera minda yavo yavakasiyirwa nemadziteguru avo. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne 9885 shortwave.